Vashitaura nevatori venhau mushure mekusangana kwaita komisheni yavo nemutungamiri wehurumende vaMorgan Tsvangirai nhasi sachigaro weZimbabwe Electoral Commission amairita Makarau vati komisheni yavo haisati yave nemari ichashandiswa pasarudzo idzo dzakaziviswa navaMugabe kuti dzichaitwa musi wa31 Chikunguru ndo kana kupikiswa kwezuva iri kusina kubudirira. Amai Makarau vati kunyange hazvo zvimwe zvese zvine chekuita nesarudzo zviri mugwara, komisheni yavo haisati yave nemari ichashandiswa pakuitwa kwesarudzo idzi. Zek inoti inoda mari inoita mamiriyoni 130 kuti ikwanise kufambisa sarudzo dzegore rino zvakanaka.
Panyaya yemari hatisati tapiwa mari inokwana, but tinovimba kuti hurumende ichatipa mari inokwana kuti tishandise basa redu nemazvo.
Vatsvangirai vanonzi vati vachaedza nepose pavanogona napo sehurumende kuti vatsvage mari iyi. Mutauriri wavatsvangirai vaLuke Tamborinyoka vaudza vatori venhau kuti chave chipatapata kutsvaga mari iyi sezvo sarudzo dzaswedera.
Pakabuda zvakare nyaya yemari yeelection, Minister of Finance vakataurira zve kuti vachaenderera mberi vachitsvaga mari yekuti tikwanise kuita sarudzo inova mari inosvika apa $130 million.
VaTamborinyoka vati vatsvangirai vaudza veZek kuti havasi kufara nenyaya yekuti pane kambani yekuIsrael iri kushanda pamwe chete nebazi ramabhara nemukuru wenyika kana kuti Registrar General pakunyoreswa kwevanhu sevavhoti.
Hongu, pane nyaya yekuti pane kambani yekuIsrael inonzi Nikuv iri kushanda neRegistrar General of Voters kugadzira voters reone kutamba-tamba naro kuti vamwe vasavhote nekuti vamwe mashadow characters avhote. Inyaya zvakare yasvitswa kuna chairperson weZek vakativo vachatarisa vachaongorora kuti ichokwadere kuti kambani yakadaro.
Vaenderera mberi vachiti vatsvangirai havasi kufara neuwandu hwemapurisa anonzi akanyoresa kuti agovhota asiri kunzvimbo dzavanogara.
Pataurwa nyaya dzakawanda dzinova nyaya dzemakiwa akareba ivanhu vari kuda kuexercisa right yavo yekuvhota. Pakataurwawo zvakare nyaya dzemaspecial votes vanhu vari kuapplya kuti vari kuvhota vanenge vasiri pabasa. Pakabuda nyaya yemapurisa anenge anosvika 50,000 ari kunzi akaapplya kuti ari kuda kuvhota. Minister wa Home Affairs varatidza kushungurudzika nenyaya yekuti mapurisa mazira vanoita anenge angangosvika 38,000 ari munyika zvokuti figa ye 50,000 inenge yakatowanda kukunda mapurisa ari munyika. Saka Zeki yati ichatarisa nyaya dzakafanana naidzodzi.
Zvisinei, amai Makarau vati komisheni yavo yakazvipira kushanda zvakaomarara kuti zvichabuda musarudzo zvive zvinotambirwa neveruzhinji.
Takagadzirira kuti sarudzo dziitike musi wa31 July sezvakanyorwa muproclamation, hatisati tabva ipapo. Zvinofanirwa kufadza munhu wese because seZek takamirira kuda kufadza vanhu vese veZimbabwe.
Kunyange hazvo Zek ichiti iri kuda kugadzirira sarudzo dzemusi wa31 Chikunguru, sarudzo idzi dzinogona kutadza kuitwa musi uyu kana dare repamusorosoro rikapa mutongo unopindirana nezviri kudiwa navatsvangirai panyaya ichanzwikwa mudare iri nechina. Vatsvangirai vari kuda kuti zuva rakaziviswa navaMugabe kuti sarudzo dziitwe pamwe nezuva rakakumbirwa negurukota rezvemitemo vaPatrick Chinamasa kuti sarudzo dzipfuudzirwe mberi kusvika musi wa14 Nyamavhuvhu zvinzi hazvizi pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.